simplex.
Me look and me tell him this. At simplex, crispy, aye. Aye.
Put a shame
one other donor pass. Like a rara, never need it. Those that know it are chopping up a little for the chimney. They come a shwede. Zinoji, at the chede chede. Hati meche keche.
Hati meche keche.
Hati keche meche.
Hati meche keche.
Kupa, tiri va cheche.
Cheche cheche.
Chino cha ura streti. Apa ati nyepe.
Ati nyepe. Kuti,
isu su ati sarini chikepe. Kana mchide punza yi kochi iwe kepe kepe. Ati pume kuti munga dise njimbu. Inonzi epe repe. Because, tosi ziva kute jino wendi kwa palaji.
Palaji chesi.
Kweche, paspede spede. Gareba ziva kuti susu. Asu ita ye chikede. Kede mana kede. Yekoti, anytime tiri ready. Kuti tiva ralti ze kuti temtete. Kana vaichinya to kudaku yangava uya vachanji unandi chipindi. Day, day, every day,
that's
I know Kuti.
Some way,
one day,
teacher
trigger for Kuti. Money off it rolling on me way.
Oh Lord, I pray.
I just want to say, it's nice to be here.
It's nice to be here.
Jaka na keko vepa,
apa
waka simba, tiri vatanu. Chechiti, disu vacho wana chipanga mazanu. Seka vano tanu, kana muti funga Kuti. Zedu zichapera kucha kunge sarunganu. Munu weze Ariban,
Tomi
mba kuti mne utanu.
Saka,
kana mchimbo fano kutu wanja ndiranda bika. Chimbo chambe o mapiano. Nekuti, edu aya, taka mamiksa, taka masanga nitasaka. Atove makrishiano. Ekuti, lima legend.
Taka
ita vana Josaya, vana china manu. Kana uga yuja zwe
kutamba.
Vano kukandira uwinzi.
Uwinzi.
Uchi tufamba une sikinzi.
Sikinzi.
Sikinzi, sipegire mawinzi.
Nijiti.
Nigirikizi. Manu chokuteronge matwinzi.
Matwinzi.
Efasinzi. Baveda kuchiva kuchike nyama yako kuge minzi. Varutuda kutugu siva kunge pinzi. Saka, karuwa siva kuti utatopu na nyaka uri kema AFVs. Because, vata kutugu ita kuge mazai eku
IVs.
Aba, nigirikizi.
Nigirikizi.
Yako, bachachanya kutugu berekeza siku pekire
mawinzi.
Kutekeza mchoro,
aba
vachoku otera mabororo kuchitoro. Vachokoda kuti avadip choku ona uchitwatisa zvako nyangu usina kumboenda kuchikoro. Vati upenya una zororo nekuti varikutonga chitororo. Vakaenda kumaroro asimira one kuti tomorrow.
Tomorrow
vachafila vosoro. Saka doti riverside, complex. Big up vese vasiri velusex.
Vanoto
timsa kuti vanda zviri useful.
Vasikata
kwete kuti zviri useless. Vaiva varuda business rekutengesa mashoes. Ma necklace apa vari necklace. Bouncy kuti isusu tinongoramba chivabata. Vatipa muhuro kunge necklace. Because isusu hatizi necklace. Plus nyaya yedu iyi aitombode ma witness.
Ma business.
Business redu tito. Tisu vanhu vacho vano atirone ingwe takaviga mupini. But torova mupini. Tichiviga imbwa. Saka vura nzeve
chinzwa.
Imi munozo viringidzwa. Ningiri kinzi. Urikandira
zviminzwa.
Saka chinzwa. Dariza. Ivo vasara vachiridza. Mary. Vasiya vachovwa nengwere. Inonzi mereviri. Kana kuti merepwere. Mukavasiya vangaenderere.
Mukamupinza.
Ndichiti. Kizi, zipegi, rigiraka zara mawizi. Se kizi, foo nyingiri kinzi. Ever since, hamika tango ntuma kunge matukuzi. Nata tundi cheka nye majangu kwa yijita kunge minzi.
Minzmeat,
handiti, mchiziti ntimi mabanditi. Mabati, naramete kuzo yita mutanditi. Asimplex.
Tapi
chaka na tuk na tuva zora kuti.
Prefect,
muga ona mapana vai vaja vekuti. Venge vaka tutu kama lips. Vaita kunge ma cheeks.
Ilash.
Ma cheeks. Inge acho tamba.
Mutanzi.
But ita jealousy.
Tisika meche keche.
Moko.
Ameche.
Tipsy. Na tipsy.